Mutauriri wemutungamiri we MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vankululeko Sibanda, vanoti mashoko akaturwa navaTrump akange akanaka sezvo aikurudzira kubatana kwemapato munyika yavo.
Tinofunga kuti zvakataura vaTrump nezuro zvokuti vanoda kuvaka nyararo pasipano chova chinhu chakanaka, nekuti vakati vanoda kuvaka nyika yavo kuti irambe ichibudirira kuendera mberi. Vakataura zvekuti vanoda kutaudzana nekudyidzana nevatungamiri vebato rinopikisa reDemocratic Party kuti vaendere mberi. Tinofunga kuti izvozvo zvinova zvimwe zvinhu zvishomanene zvinogona kudzidzwa neZimbabwe.
Kunyangwe hazvo, vamwe veruzhinji vari kushora kushaikwa kwehwaro hweAmerica panyika dzemuAfrica. Vasibanda vanoti izvi hazvina kuva kachikamadza sezvo vaTrump vane nguva yekuzotaura nezvenyika dzakaita seAfrica munguva inotevera.
VaTrump National State of the Union Address ndezvavanoda kuita muAmerica, hazvinei nezvekunana Venezuela nekuAfrica. Asi tinoshivira kuti mazuva ari kutevera tinogonzowana ruzivo rwekuti vada kuendera mberi vachiita sei nenyaya dzakaita sedzekuzimbabwe.
Nengo yezano PF kuEast Coast muAmerica vaFrank Guni vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzidza zvakawanda pamashoko avaTrump ari kukurudzira kubatana nerunyararo.
Mashoko akatirwa navaTrump aiva mashoko kuedza kuvaka hukama pakati pemapato emuno muAmerica. Ndingati chikuru chavakataura ndechekuti ngatiregedzei kukwera mativi akasiyana ezvematongerwo enyika, asi tiise America pamberi. Kunyangwe zvavo vakaedza kuti vari kuramba vachitsika madziro nenyaya yekuti vari kuda kuvaka ruzhowa kana kuti mudhuri kumuganhu weAmerica neMexico. Asi chikuru chaizvo angari mashoko ekuti ngatibatanei tiise nyika yedu pamberi. Ishoko rakakosha zvikuru iroro. Ndingati chikuru chatingadzidza seZimbabwe ndechekuti maAmericans kana vatarisa nyika yavo vanobatana zvisinei nekuti uyu anobva kupi uyu anobva kupi pamatongerwo enyika. Kunyange vakasiyana mumapato ezvematongerwo enyika havarwisane zvekuti vanhu vanozorwa, vanhu vachirovana.
Vaguni vanoti vaTrump vakaratidza kuti vanokoshesa kubudirira kwenyika yavo uye kuramba vachida kuzadzisa zvavaka. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Vimbisa vatsigiri vavo pavakavhoterwa.
Vangataure zvenyika yese vakaipedza, kunyange zvavakataura mashoko avo kwenguva yakapfurikidza awa. Chikuru chaicho ndechekuti vanga vari kutura mamiriro akaita America. Mukaona pavairumbidza America kuti hondo dzavakadzi dziri kurwisa neAmerica kunze iko vaizvitutumadza seAmerica, hongu havana kutaura zvakawanda neAfrica. Tingazvitarisa nepaviri, kuti chekutanga pamwe havana hanya nezviri kuitika ikoko sezvo vaine ivo dondodzo ravo rekuti America pamberi chekutanga. Vane filosofi inonzi pachirungu yavanotaura kuti America first. Saka vari kumboti zvezvimwe dzimwenyika dziri kutambura idzo ndezvavo, ngavazvionere ikoko. Saka zvakare munhu ari kuramba akamira nevimbiso dzavo dzavakaita nguva yekutsvaga sarudzo vachiti ivo vachaisa America pamberi, vombosiya kuendesa mari kune dzimwe nyika kana kubudirira kwedzimwe nyika kana matambudziko ari kune dzimwe nyika. Kunze uko kune dzimwe nyika dzavanenge vaine chavanoda chakanyanya kukosha chaizvo. Zvisina chakanyanya kukosha vari kuti aiwa chimbozvionerawo ikoko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe yamai Lucy Chikowero vanoti vakafara nezvakataurwa navaTrump pamusoro pematano akatorwa nehurumende yavo mukusimudzira vanhukadzi.
VaTrump vakanga vachitaura kuti vakadzi vazhinji vave employed, zvakaita kuti madzimai vakanga vakapfeka hembe chena vange vachisimuka vachipembera. Zvakaratidza kuti vakadzi with a push we can go muma positions of power. Congress iri kutungamirwa namai Nancy Pelosi. Saka mai Pelosi nevakadzi vave mucongress vazhinji vacho vave kucheya macommittees akasiyana siyana, kuratidza kuti madzimai they can be in positions of power and they can influence decisions. And zvakaita zvenyika yedu I think zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti madzimai anga ari mapositions of power. Iva mai Pelosi pakanga paine shutdown yemuUS vakamanaja kuconvince president kuti vavhure government.
Vazhinji vanoti vaTrump havana kukanganwa zvavakavimbisa vakavavhotera sekuvaka mudhuri wekutadzisa vasina mapepa kuti vapinde munyika yavo. Ndakamirira Studio 7 ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.